Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumavhuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanda nevatsigiri vebato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumanei Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU PF vamunyaradzi kufa hakutizwi, vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wava Masaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezuro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa kutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezuro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentify baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Wakaona butsu nemasokisi zvavanga vakapfeka uye kuzoziva kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo, vakawirira nazvo kuti sino kana maidentify munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano ndakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mareport ebeta kuti kesi yakanochinjwa. Yakareporta dokuti anga ingeri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoyemeta. So zvaraive kesi yemeta yakuhomicide.
Amai Masaya vakadini avo?
Varatidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundi, ndofunga vakazvitambira kuti no nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no munyika medu tagara tozvitarisira kuti runouya, but shes an iron leg, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, mati maziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge tava kuti post mortem inopera nhasi chechitatu, then worora mubachitatu chinezvi nhasi hwoibva musi wechina. Asati taziva nguva, asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutafara cemetery.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuperefeta nyaya. Kana wapotambirwa mashoko maybe ndapesana nawo hatandanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachechi mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzika kune rupo rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano matatu anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network neHuman Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padziko yechikwata chakazvimirira chinoongorora kuti chiongorore kupambwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vatizve vese vanowanikwa vaine mhosva yokutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Gwaro riri kutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa nevanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Riri kutaura zvekare richishushikana nyaya yekusaitwa zvakanaka kana kuinvestigetwa zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sana Itai Dzamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu aramba achipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwaro anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwaro aya?
Magwaro aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezvemahuman rights anokwanisa zvekare kuti maripots avo ave achiverengwa kune amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati vaganzi mavictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwaro akadai so kana achibuda magwaro akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa nedzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudziravo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kavati varohwa kavati vaurawa vachipa mufananidzo waBishop Tafumane Masaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yemuZimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati mainternational organizations. Zvunhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vanga iri vehurumende nokukosesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvikare kudyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisake dzakaitika zvekare. But tokuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika pasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mafika apfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzera. Hurumende yanga ikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vakonzesa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripoti akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuAfrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadzana nguisusuwo zvekare nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinofailata atingati mitemo yepasi pese atingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. Uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvinhu zvakadai so hazvifanwa kuve zvichiitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nhengo dzemusadhaki kana kuti nengo dzakatinamira dzakaita seSouth Africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichiitika munyika dzakaita seZimbabwe. Zvinotaridza kuti ivo vanenge vachiita pachirungu chatingati aid and abate human rights violations anenge achiitika muZimbabwe. Azvitova zvinhu zvisina kunaka, but dai SADC yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kuurawa kwemapolitical activists ndiyo nhengo yekuti munhu ari kusapota bato raari kuda asiwa kuzvichiitika muSADC. Tingadai kuda neZimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvee zvichikanganisawo zvekare kuchidzana kwavanga achiita nedzimwe nyika muSADC.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands, kwozouya Mashonaland Central ichiteerwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvekuwanikwa kwekugovewa kwechikafu vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nengo shanu dzeTripusi dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTPC muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpeaker ekurikola mamembers eTPC asirigani iri mberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kauti nhengo dzeParliament dzeTPC. Chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva yekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu kuti pusi hatidi hatimuzivi. Saka indadict angari kuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate, President kuti muchazoita marecalls kana nyaya yapera kupi kudare rekoti.
Chipusi yakaenda kumatare ichiti vachavangu haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Hostalo Siziva, vaAdmo Chievero vekuChegutu West, vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vaKalipan Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tine urombo kuti takupa itepo yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatare inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana October, November, December, January kubata pana February. Ndo nguva iyo vanhu vanenge vasisina chikafu zvachose mumatura, nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha uku mvura dzinenge dzapera mumagadheni, ende magadheni anenge asisaichiitikike. Mukaona kunana Matabeleland kwamanga muchitaura nemamwe mazvikamu zvana Midlands zvinobata vana Gokwe nekwakadaro uku, mvura inenge yonetsa matebelelendi both north and south mvura inenge yonetsa ukaenda munana chipinge mvura inonetsa munana mashonland east na mutoko mudzi pfungwe zvichienda kumash central chinobata ana rushinga zvadzika zvakadaro belt rese iroro rinenge rava kunetsa mvura endi zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa
saka gwaro iri munofungei naro Reverend Matonga chii chatingabata kubva mariri
taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi asi chiri mainly warisam ndichocho chekuti mumaguta masumukanzara izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru saka vanhu vaienda mumataund nekuti kwaifanira kunge kuine employment vanhu vachiita chikafu chokutenga isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodhirivharwa kudzimba kwete kuti mumataund munozara zvigayo kunge kumusha saka munoona kuti inyaya yenzara saka vakuru vakapinda mumaguta vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varetire vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo iye zvino nekukura kuri kuita guta tuminda tuya hakuchina kwekuti vanotwana maopen space amashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara even mukaona taita dambudziko revanhu vekutoti mumawetlands chaimo mane misha iri kuiswa imomo saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dzekuchirima dziya zvavaimboita hakuna saka without pekurima without employment vanofa nenzara saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande
nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano mukuru wesangano iri muzvaro ekenia chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muzimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba dzinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore
seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo vamwe nevarume vakuru kwavari vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo vana baba vavo vana baba mukuru vana baba munini hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana
muzvare chifamba vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko
tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nevanhu vari vakuru kwavari kana vane mazera avo vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziva kuti vaenda sei ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro vana ava vana vadiki vazhinji vacho vari pasi pemakore gumi nemasere Vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vagere navo. Asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukoti. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rwekuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino ra2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau makumi matatu vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno kusouth Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarecords izvizvi zvichatombotifadziba izvi zvachose. Saka taatokumbira kuti zvazvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti no more achaenda hake kuparliamende kwacho, iwo sara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvaarikudikita izvi bhoza haasi kude opposition ka. Saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyatso kufunge zvakanaka, bhoza hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sitsen Ponyate anotoziva ipopaipa kuti ipopaipa ari popaya nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu avakavo basa rake notopirira. Samuna mapurisa ekuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu veTriple C vachiti mwari vachimutsvaga mutsvaga nenyaya yekuti ZANU PF, ZANU PF vanongofona kuti chamwari kuda basa rako ripereri nezvauri kuita. So vanhu vari kuuraya vanhu veTriple C nekudii togwadziwa mambo naye nendi muTriple C. Sitsen Ponyate ari kuchera basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu, Sikala ari mumudzeri vakavharira, More Blessing Ali vakauraya, nhasi vakutipondera futi munhu pamabvuka apa. Kusvikarini zvakadai hamawe, kusvikarini shuwa. Sadhaki yacho inyerere, inyerere. Takita tichipera chidoma izvi. Vachamisa chitiudzai gwara rimwe rasara manje, bhikozi ava vatonzwisisi kunyarara kwenyama nesatisatokuzwisisiwa. Zvanyanya zvotorupera tose kuurawa zvetichingourawa takangonyarara. Pakaipa, murambi pajopeka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndo zvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munanga Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufurirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise Mugabe, Nasu uno yuko zinezu takuru mwane chekuchera manji. Tarisai zaita wana mkabe zia zia. Mabasa amu nangagwa. Vanu wagu pira kufanyika yose. Jia nagambo tonga njika ni mzira ya kaita sayoi. Maho veti makanya raramuli silent. Vanu wachipira kufamunyika. Masoja makanya raramuli silent. Vanu wachipira kufamunyika. Mapurisa muruto batiriza. Wanapoma, wanaponya ati wachinyeba kutawaka zwa kuziwa. Ako kamtaorike zanu PF kachikwachuka kutata zwakamda zwa kuwa wachipira kufa. Dairi anzazi yako. Dairi mwana wa mai wako, iri ama yako, ari mkoma wako. Wainzi wa sei, kunyango uri supporter ya zanu PF. Wainzi wa sei. Kwa zika zaita o revenge. Muno zote kutii. Kana president anozo uya oka na makora anu uya. Akatinda haku zika. Weduwe, ichikai mngari wanwe zanu PF. Ndoe kutonga kwacho ere, kana taa kutonga tishidaro. Maho veti, wanamu jiba na nachimbuido. Ndoe kutonga nyika kwacho ere kwa maita ura. Mobatira wanwe Palestine demonstration. Kuti wanu wasaru, wisu wasaura yu wa Palestine. Imimi wanana mchangwa, bati mnyika mchituma wanu kunupara za wanu. Muno tonga ani. One day, it's one day. Ndatenda mazwita, babachi no gure.
Iyo zanu PF ili kuramba kuti, ntuo ili kura ya wanu. Ora dikana isi ri kura vanhu vanhu akaura munhu anozikanwa kana kuti vakapamba vari kupamba vanhu vanozikanwa kunga vasungwe kana vasiriwo vesanpif vanozvika vasungwe kavasungwe vafarire majeri vapiwe mitongo yavo tinyatsona kuti hai zvishuwa sanpif is involved totozviziva ende hatichakudii vanhu vezana hapana munhu achakudai
tinokumbirawo imimi vana mukoma jonga musavunza uyo ponya tu kana marapiro nekuti kubva kumabya election paya paurawa mbonenu uyo atina zvombonzwa kuti nyaya dzacho dzakaendepi James Chidhakwa kabudhakitwa takudzwa ngadzoro kabudhakitwa atina umbozonzwa kuti mapurisa ari kushandei ngavangoti mapurisa aezanu PF vo anaunza paZBC pane kuti mapurisa evanhu zanu ziyai kuti hapana chisingaperi.
Kwa Studio 7, tunaona wanu waruku piwa zimari, chekutengwa ne zanu PF, majaji, mpulisa, mazimambo, chakada, wana venyu, wazukuru venyu, hazina garanti kutu wachangwa ene maposition iwa. A good man leaves inheritance for his children's children. Tuna daru kuna zirewo, Bible, shukura mwari. Tichaona munyika muno mutaka kuona wana Wagner vakuwiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno ndozvikuda zvanipira zvanipira kuda mirishonga kwete kuti kugadzikana kwenyika ayo zvokuti mukaona zvese marikozi anoitwa akatangana mhonzora izvozvi vakuna Chabangu mwana wamunangagwa zvese zvichapera. Vese zvichapera hapana zuva risingasviki ruzhinji rweZimbabwe. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatirwire chimwe chete. Nyika ino ndeyedu nezvicherwa nezviwanikwa zvayo. Ndinoona ndokusaka vamwe vakange vakunge vakutaura chokwadi kuti zanu PF yapanduka. Vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero. Pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC, Bishop Masaya, vakapondwa kumabvuku nemusi weMugovera nevanofungidzirwa kuti vasori, uye vatsigiri webato reZanu PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 miriyoni vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko Makris Gande nenhau dzeIsindebele.